Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kugumbi 7 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu 10 muZimbabwe pasi rose riine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana matatu nemakumi matanhatu ezviuru.
Tozvoona zviri zvinhu zvakanaka chose nokuti tanga tatopererwawo takatumirwawo mari kubva kune vari kunze asi takatadza kutora nokushayiwa kuti taitorawo kupi. Tichitengerwa vana chekudya tanga tisitorina zvekuita mudzimba tanga tapererwa takushayiwa todii.
Veruzhinji vofarira kuvhurwa kwaitwa mabhanga kuitira kuti vakwanise kutora mari dzavo munguva yelockdown.
Vanhu havachatenderwi kubata tepi. Kuti toipa masanitizer vanogeza chi nemasanitizer zai kuti kuti iwo vakabata hazvina chi problem saka tapa masanitizer ndo vanenge vakuti bucket rako royal rotsveta ndo vanobata tape achivhura tape iwo tora bucket rako kana razara odi public achabati matape
sangano rewater community alliance robatsira vagari vemuHarare kuitira kuti coronavirus isarambe ichipararira iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwasvika pavanhu 10 zvichitevera kubatwa kwemumwe mudzimai nechirwere ichi uyo akanga ashanyira kuBritain masvondo maviri apfuura. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vava kupfuura miriyoni imwe chete nemazana matatu nemakumi matanhatu ezviuru. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gwaro raburitswa nebazi rezveutano rinoti mudzimai wemuHarare ane makore makumi maviri nemana akawanikwa aine chirwere checoronavirus mushure mekunge ashanyira Britain. The Rapid Response Team vanonzi vakaenda kumba kwemudzimai uyu mushure mekufonerwa vakasvikoongorora mhuri yese. Pari zvino utano hwake hunonzi hausi panjodzi. Bazi rezveutano rinoti riri kuita zvose zvarinogona kuramba richiongorora utano hwevarwere ava uyezve neavo vese vangadai vakasangana navo. Chirwere checoronavirus chavhiringa pasi rose uye kukonzeresa kuti vanhu vanodarika mabhiriyoni mana vagare mudzimba dzavo senzira yekuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Pasi rose vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana matatu ane makumi matanhatu ezviuru vabatwa nechirwere ichi icho chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe nezvishanu kusanganisira Zororo Makamba wemuZimbabwe uyo akashaya mwedzi wapera. Nyika yanyanya kuvhiringwa necoronavirus yeAmerica iyo ine vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi matanhatu ezviuru uye vanhu vafa munyika iyi vava kudarika zviuru gumi nemazana mapfumbamwe. Itali ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa avo vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu nemazana mashanu ichiteverwa neSpain iyo ine vanhu vafa vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu nemazana mashanu. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kuita ongororo yavo pavanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. Wenceslas Nyamayaro vanoti vanoendesa masambos avanenge vaongorora kuSouth Africa senzira yekusimbisa ongororo yavanenge vaita munyika. Dr. Nyamayaro vanoti izvi hazvireve kuti nyika haigone kunyatsoongorora kuti munhu ane chirwere checoronavirus here kana kuti kwete, asi vanoti zvavari kuita ndizvo zvinokurudzirwa neWorld Health Organization.
Tanayo, then you can send to South Africa just for confirmation because it's elaborated there in South Africa. You find out to doubt is it or not, because we test ourselves, find a deposit, then we send for confirmation is it correct. It's just WHO's regulation. Otherwise we have...
Dr. Nyamayaro vakurudzira hurumende kuti ongorore vanhu vose vanopinda nendege munyika kusanganisira nhandare diki dzevanhuwo zvavo dzakaita sekariba neprince charles air drone dr nyamayaro vanoti dunhu ravo rinoda mari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora kuti vawane zvikwanisiro zvekurwisa chirwere checoronavhairasi uye vanoti dunhu ravo rakasarudza nzvimbo gumi dzachengeterwa vanhu vanenge varwara nechirwere checoronavhairasi
vandege tomhara pese pese apukatu vatunzira zvakawanda but also aerodrones karibacos vanotundege tichimhamhara so I think this is the time for us to monitor all those places
mune imwewo nyaya sangano rakazvimirira reNGO forum razivisa mugwaro ravo raraburitsa nhasi kuti ratambira nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzinosanganisira nyaya zana gumi nesere dzekusungwa kwevanhu munzvimbo dzinoti masvingo gweru bulawayo hwange harare nechinoi nyaya dzekurohwa kwevanhu makumi mashanu nevatanhatu munzvimbo dzinoti zvishavane hwedza harare masvingo bulawayo nechinoi uye nyaya ine dzekushungurudzwa kwevatore venhau munzvimbo dzinoti harare mutare gweru nechinoi vanhu vakawanda munyika vanoti vari kusungwa pamwe nekurohwa nemapurisa nemasoja apo vanenge vabuda mudzimba vachitsvaka zvekudya hatina kunzwa divi remasoja panyaya iyi asi mukuru wemapurisa mudunhu remashonaland west amai priscilla makotose vakabvuma svondo rino kuti vari kusunga vanhu vakawanda uye vane dambudziko rekushaya zvipfeko zvinodzikisa kutapuriranwa kwechirwere checoronavhairasi
ndiopppe ndochekutanga chiri kunyanoti konsena nemasanitizers our other concern of course is prisoners people are continuing to commit crimes and we are making arrests
senzira yekuderedza kupararira kwechirwere checoronavhairasi muchungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakavhara nyika kwemasvondo matatu ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
vemabhanga munyika pamwe nevanoshandisa mabhanga kuchengetera mari dzavo vari kutambira nemufaro mukuru danho rakatorwa nezuro nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa rekuti mabhanga avhure mikova yavo kwemazuva matatu pasvondo kuitira kuti veruzhinji vakwanise kutora mari dzavo vachidzishandisa panguva iyo nyika yose yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi thomas chiripasi anotipa nyaya iyi
mumwe mugari wemuHarare amai Grace Mazhawidza vati vafara zvikuru nedanho ratorwa iri vachiti vane mari yavakatumirwa kubva kunze kwenyika kuti vabatsirikane asi vange vave kufa nenyota makumbo avo ari mumvura
tozviona zviri zvinhu zvakanaka chose nokuti tanga tatopererwawo takatumirwawo mari kubva kune vari kunze asi takatadza kutora nokushayiwa kuti taitorawo kupi kuti titengero vana chekudya tanga tisitorina zvekuita mudzimba tanga tapererwa takushaya kutodii
danho ratorwa nehurumende iri ratambirwawo sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition mutauriri wesangano iri vamavelas kumalo vati vanhu vazhinji vave kurarama nemari dzinotumirwa nehama dzavo dziri kunze kwenyika nokudaro kuvharwa kwemabhanga aya kwanga kwava kuisa upenyu hwevanhu ava munjodzi
tinoona kuti ikonomi yedu yemuZimbabwe vanhu vazhinji vari kurarama vari muno asi vanorarama nekuda kwerubatsiro rwavanowana kubva kune dzimwe nyika vanenge vaine hama dzinenge dziri kunze kwenyika zvakaita sekunana South Africa zvakaita sekunana America nekunana UK yuku vanenge vachitumira dzimari
asi vakumalo vakurudzirawo bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kuti rione kuti mabhanga ane mari kuitirawo avo vane mari dzinochengetwa mumabhanga ari mabnotes kuti vakwanise kuwana mari yekushandisa panguva iyo nyika yakavharwa
nekuti hazvibatsiri kuti midhuri ingonzi yakavhura mabhanga tichingoona midhuri nemagoni emabhanga achinzi akavhura asi musina mari imomo mukati memabhanga
gavhuna webhanga guru renyika vajohn mangudya vazivisa kuti mabhanga achavhura kwemazuva matatu pasvondo rega rega kutanga mangwana vamangudya vati mabhanga achange achivhura musi wechipiri musi wechitatu nemusi wechina kubva nenguva dza9 mangwanani kusvika nenguva dza3 masikati pamazuva avatara aya vamangudya vatiwo makambani anotambira mari dzekunze achishandira muzvitoro achange achivhurawo mazuva ose panguva dzinenge dzakavhurwa kuvhurwa zvitoro munguva yakatarwa nehurumende kuti zvitoro zvinge zvakavhura kuitira kuti veruzhinji nemukana wekutenga zvokudya muzvitoro. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vemabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union uye vari zvakare mutungamiriri wesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vati zvakakosha kuti vashandi vemabhanga vapiwe mbatya dzekuzvidzivirira pavachange vari pabasa.
Hapana gadzira zveutano vashandi, hapana ari kugadzira kuti vanofamba sei, hapana ari kugadzira kuti vanopfeka chii chinovadzivirira. Saka tiri kuona kuti hurumende iri kungosiya vashandi mumaoko memabhizimusi, izvo zvisingafaniri kunga zvichiitika uye zvisingaite kuti nyika irwisane nechirwere, nokuti vashandi vava vachadzoka kudzimba dzavo vachiungana nemhuri dzavo.
Pamusoro peizvi vamutasa vati vashandi vemabhanga vanofanirawo kupiwa muripo wakakodzera pavachaisa upenyu hwavo patambo vachienda kubasa panguva iyo nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere checovid-19.
Tichatanga kushanda kuti tirwisane nenyaya yekuti vashandi vadzivirirwe, vapihwe transport yakanaka, vapihwe allowance yeriski uyezve vapihwe zvinochengetedza utano hwavo vari pabasa.
Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano revemabhanga reBankers Association of Zimbabwe vaBenefit Washaya vati havakwanisi kutaura nesu kuti tinzwe kuti matanho api avachatora kudzivirira vashandi vemabhanga kuti vasabatire chirwere checoronavirus pavachange vari pabasa, uye kuti vachavapa mari yakapetwa zvakadii panguva iyi. Kubva pakavharwa nyika yose nemutungamiriri wenyika musi wa30 kurume nekuda kwechirwere checovid-19, hapana kana bhanga rimwe chete ranga richivhura, zvanga zvoita kuti vane mari mumabhanga nevakatumirwa mari kubva kunze kwenyika vacheme-cheme. Hurumende inoti muZimbabwe mave nevanhu 10 vakabatwa nechirwere checovid-19, kusanganisira Zororo Makamba uyo akaurayiwa nechirwere ichi mwedzi wapera. Vanhu vanonzi vafa nechirwere ichi pasi rose vave kudarika zviuru 95, uye zvinonzi vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vanodarika miriyoni 1,356 ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira reCommunity Water Alliance riri kupa mishonga inodzivirira kupararira kwecoronavirus mumisha inogara veruzhinji muHarare. Umwe veruzhinji vanopedza nguva yakareba vari mitsetse yekuchera mvura pazviborani vachiisa upenyu hwavo munjodzi. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vapa masanitizers kune imwe komiti yevagari inoona nezvekuchengetedzwa kwezviborani muward 43 kana kuti water committee, vanoona nezvekufambiswa kwebasa mucommunity water alliance vahard life mudzingwa vati vaona zvakakodzera kuita izvi sezvo vanhu vasiri kudzivirirwa kubva kucoronavirus pazviborani muguta. Vamudzingwa vati zvavaita izvi zvinoreva kuti munhu anenge azora mushonga chete ndiye anofanira kubata pombi pachiborani kuitira kuti utachiwana hwecoronavirus kusapararira.
Vanhu havachatenderwi kuti vabate chiana, ndino kuti transmission ndikabata pana ndine COVID-19 mumwe munhu akaya akabata ipapatotoro. Saka zvinhu zvakuda kuti komiti vanhu havachatenderwi kubata tepi. Komiti toipa masanitizer, vanogeza chi nemasanitizers ayo kuitira kuti ivo vakabata hazvina chiproblem. Saka tapa masanitizer ndo vanenge vakuti bhaketi rako roya rotsveta ndo anobata tepi achivhura tepi, iwo tora bhaketi rako kana razarodi public achabati matepi.
Vatiwo vane hurongwa hwekuti zviborani zvese muguta zviiswe mapambu emagetsi anobva kuzuva kuitira kuti vanorama neurema varerukirwewo pakuchera mvura.
Bati umwe urongwa muchi watinawo ndo kuti tiise masolar system atiri kutaura ne system yakadai. Why? Because very friendly even kumapersons with disabilities. Pavanhu vanorarama neurema kuti akwanise kushandisa chibhorani chiya chekudhaya chemanyuwa chiya, even madzimai, chinovaremera zvisingaiti.
Mumiriri webudiriro muNational Assembly vaCosta Machingauta vaudza Studio 7 kuti zvaitwa necommunity water alliance zvakanaka chose, asi vakati hurumende inofanira kupa makanzuru mari yekuti awanise vagari mvura yakachena. Vanoti kana izvi zvikaitika hapazoita mitsetse pazviborani.
Asi dambudziko rimwe ndongara maona hapa ndezvekuti pakaisiwa matepi aya papasina kutarisirwa kuti pangauya chirwere ichi. Saka matepi acho pachawo haana kusipesa zvema 1 meter. Saka ndozvatikumbira gaini kumapositive stakeholders kuti vakwanise kuti vatigadzirire votibatsirane tigadzire kuti akure ave space kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
kanzura weward 43 Vanomen Makondo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Community Water Alliance iri kubatsira nekupa masanitizers ekushandisa pazviborani panodiwa mamwe masanitizers akawanda ekuti vanhu vashandise mudzimba. Vamakondo varatidza kusafara nenyaya yekuti hurumende pakatanga lockdown yakavimbisa kutsigira makanzuro nemari yekuti awanise vanhu mvura, asi izvi hazvisi kuitika.
Nzvimbo dzese dzinoidza dzina mvura and we are now on day 9 abati vanhu havana mvura. Hatisazive kuti interventions achoka achauya rini, and really we are so worried kuti muno muchirwere chikabata vanhu vese vanoparara.
Imwe nhengo yewater committee kubudiriro amai Eva Mashere vaudza Studio 7 kuti vanofara nezvaitwa necommunity water alliance vachiti vange vatotanga kutora matanho ekudzivirira coronavirus nekuona kuti munhu wese ageza maoko asati abata mapombi epazviborani.
Tichirwere chakatouya zvachose icho chichi hatizive kuti chinopera rini, tinofanira kungozvibata, tinofanira kungoteerera zvatine chiudzwawo nevakuru vedu. Mukuru wenyika ari kutaura zvese izvozvo, vehealth vese ari kutaura izvozvo, isuwo tinoshanda necommunity kunoku tiri kutaurawo izvozvo. I think vanhu vari kuteerera.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nguva dzose pamwe nekushandisa masanitizer kuzvidzivirira kubva kucoronavirus iyo yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi anomwe nezvishanu pasi rose, kusanganisira Zororo Makamba uyo akashaya mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hurumende yeAmerica yapa rubatsiro rwemari inoita madhora zana nemakumi mashanu ezviuru zvemari yekuAmerica kuburikidza nehomwe yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR, iyo ichabatsira vanorarama neHIV AIDS mukudzivirira chirwere cheCOVID-19. Mashoko aburitswa nhasi nemuzinda weAmerica uri muZimbabwe anoti mari iyi ichashandiswa kutenga zvinhu zvakaita sesipo, migoro, nzvimbo dzekugezera maoko pamwe nemishonga inouraya utachiwana yekuzora maoko kana kuti sanitizers. Izvo zvichapiwa kumasangano agara achibatsirwa nehomwe iyi. Mari iyi inonzi ichashandiswawo zvakare mukudhinda magwaro anopa ruzivo pamusoro pechirwere cheCOVID-19 ichi. Mwedzi wapera, America yakapa World Health Organization mari inoita mazana mana nemakumi manomwe ezviuru zvemadhora yekuti ibatsire Zimbabwe mukurwisana neCOVID-19. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reNational AIDS Council vaRaymond Yekeye, avanoti sesangano vanotenda zvikuru nezvaitwa nehomwe yePEPFAR izvi sezvo Zimbabwe iri kurwisanawo nechirwere cheCOVID-19 senyika dzose pasi rino.
Tinoda kutenda nerubatsiro rwauya kusapota vanorarama neutachiona weHIV muZimbabwe pakudzivirira nyaya yeCOVID-19. SeZimbabwe Ministry of Health and National AIDS Council takatoburitsa magwaro anoenderana nezviri kutaurwa nePEPFAR nezvekuda kubatsirwa nePEPFAR. Rubatsiro rwePEPFAR rwanzi ruchasvika kuvanhu vanorarama neutachiona vachisenzesa mapartners ava vari kushanda navo, but tinovimba kuti vanorarama neutachiona vachabatsirikana. SeZimbabwe tiri kuti isusu vanhu vanorarama neutachiona vanofanira kuwana rubatsiro.
Takatarisa rubatsiro irworwu rwemari iyoyi $150,000. Vayeke, imari yamungaona ichiita basa rakakura here zvekubatsira vakawanda vanorarama neHIV?
Jonga, chandaona pastatement yabuda ndechekuti mari $150,000 uyezve imari iri kuenda kuitech zach neofit. Chandisina kuona ndechekuti imari iri kuda kutenga zvinhu zvakawanda zvakadini. Zimbabwe tine almost 1.4 million people living with HIV. Vatinoziva vari pamushonga vatiri kuti ivo ngavagare kumba, vanosvika ivo about 1.2 million. Chandisingazivi hangu ndechekuti ndevese here vari kuda rubatsiro rwanzi runofanira kupuwa. Handingati mari yakawanda, handingati mari yakashoma, mari yaishoma. Chandingangoti rubatsiro. Patiri iko zvino izvi nenyaya yedambudziko reCOVID. Tinofanira kungogashira nekutenda rubatsiro rwese rwatinenge tawana. Tinogona kuda zvakawanda kupfuura ipapo, asi chikuru ndechekuti PEPFAR yawana zvakakodzera kuti isewo roo rwayo pane zviri kuitwa muZimbabwe. Mari yePEP Fund imwe yemari yauya muZimbabwe kubatsira dambudziko reCovid kunyanya zveHIV. Pandoziva kuti vana Global Fund yakaisawo mari, National AIDS Council yakaisawo mari, iyo government pachayo yakataura pamari dzichabatsira COVID. Saka ndofunga mari idzodzo dzikabatanidzwa dzinowedza nepadzinogona kuti tirwisane nedambudziko reCovid.
Vanga vari mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vari parunare muHarare neStudio 7. Rand South Africa uko kunotengwa nekutengeswa zvinhu neZimbabwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzine maonero akasiyana pakuti izvi zvingabatsira Zimbabwe here. Pari zvino dhora rekuAmerica riri kutengwa nemarandi 10 nemasere. Randi rakatombodonha kusvika pamarandi 10 nemapfumbamwe zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Kunyanga hazvo mukutanga kwegore dhora rekuAmerica rakanga richitengwa nemarandi 14. Zimbabwe iyo yakambenge yati yave kudzora dhora rayo yave kubvumidza zvakare vanhu kuti vatenge nemari yekuAmerica. Mutoro wedu Now Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Rand rekuSouth Africa riri kushaya simba nezvikonzero zvakasiyana-siyana sematauriro enyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa kwakare vaCalvin Mudzingiri.
Kudonha kwesimba reRand kwakonzerwa nezvinhu zvakati wandei zvinosanganisira chihure chakapararira munyika cheCovid plus mabatirwa anga ari kuita upfumi hwemuSouth Africa. Saka nyaya yegovernance nenyaya yecoronavirus ndiyo yanyanya kukonzeresa dzikira kwerandi. Zvadaro zvobva zvaita kuti iyo South Africa isava inokwanisa kuwana zvikwereti zvetinoti zvemabonzi.
Asi izvi zvingabatsira here Zimbabwe mukutengeserana kwayo neSouth Africa? VaMudzingiri vanotsanangura.
Kudonha kwerandi kunogona kubatsira pakuti sezvo vanga vari net importers zvinogona kuvadzikisira kutenga zvinhu zvomuSouth Africa. Asi sezvo iri nyika isina yatingati production iri kuendera mberi hazvina zvazvinonyatsa kubatsira nekuti hazvizo zvichasumudzira kuti Zimbabwe ikwanise kudi kuproducer magoods nemaservices ayo.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotiwo kushaya simba kwerand kunogona kubatsira Zimbabwe zvakanyanya.
Zvinhu zvinenge zvichitengwa neZimbabwe zvinenge zvati chipei sezvo Zimbabwe ichishandisa maUS dollars. Zvinoreva kuti panenge vachida kutenga kana kuti kwatingati kuimporta.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu.
Zvinhu zvinotengwa South Africa zvinenge zvati chipei pane zvazvanga zviri kana takutarisa exchange rate yeZim dollar neRand kana kuti exchange rate yeUS dollar neRand. Ndofunga mungangoziva kuti US dollar yakubvumirwa kushandisa pakutenga kana matransaction mamwe anoitika muno muZimbabwe.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti Zimbabwe neSouth Africa dzine ukama hwakasimba hwekuti zvaitika kunyika iyi zvinobata-batawo Zimbabwe zvakanyanya.
Kupera simba kwemari kuSouth Africa kune maadvantages, madisadvantages. Chekutanga ndechekuti pamaadvantages, vanhu veZimbabwe vanotenga zvinhu zvakawanda kubva kuSouth Africa. Saka narandi rachepa rapera simba against maUS dollars. Zviri kureva kuti vanhu veZimbabwe vaukwanisa kuchipirwa nekutenga kuSouth Africa kunyanya macross border. Right? Asi dambudziko guru ratiri kusangana naro paupfumi hwenyika nekuda kwekupera simba kweSouth African rand nderekuti chikonzero chaita kuti South African rand ipere simba inyaya yekuti kune corona virus. Saka upfumi hweSouth Africa hwasangana nenjodzi vari kupinda murecession zvichireva kuti nyika yakudzoka kumashure maringe nedevelopment. Zvoreva kuti ivo kuSouth Africa havachakwanisi kutenga kuZimbabwe zvavaimbotenga makore apfuura, nekuti mari yavo haichina simba, demand yadzikira. Zvoreva kuti Zimbabwe mabasa akuzoita mashoma, nekuti makambani anonga asina maorder aimbosupply kuSouth Africa.
Inoratidza kuti mari ichatengeswa neZimbabwe fodya gore rino ichadirira zvakanyanya kana upfumi hweSouth Africa ukasadzikama. South Africa neChina ndidzo nyika dzinotenga fodya yakawanda kubva kuZimbabwe. Zimbabwe inotengesawo simbi, nyama yemombe, zvicherwa nezvimwe kuSouth Africa. Kubva kuSouth Africa, Zimbabwe inotenga motokari, zvekudya zvinotengeswa muzvitoro zvakawanda nemidziyo yemumba. MuSouth Africa munewo zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshandako, zvekuti kusamira zvakanaka kweupfumi munyika iyi kunopinza vakawanda muZimbabwe munzara. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vechidiki munyika vari kutanga zvirongwa zvakasiyana siyana izvo zvine chinangwa chekubatsira vanhu panguva yonyika iri kurwisana nechirwere checoronavirus. Sangano reRoots, iro rine chinangwa chekusimudzira vanhukadzi munyika, riri kubatsira vanhu vakatarisana nematambudziko akasiyana siyana ayo anosanganisira kushayikwa kwechikafu uye kumbunyikidzwa kwekodzero mudzimba panguva ino. Mike Hove weStudio 7 abata muzvare Beatrice Savadye nengo yesangano reRoots kuti tinzwe zvavari kuita.
Takapiwa kuti tinge tiri muZimbabwe tisafamba-famba for 21 days. Asi tozva kuti pa-21 days izvozvo pane vamwe kuti vakanga vasina mari yekuti vafanotsvakawo cheuviri chekuti pa-21 days izvozvo vabatsirikane. Saka ndo vatiri kufamba tichibatsira. Iye zvino takaenda kuBindura tikabatsira vakakwegura. Vamwe gugu vatakabatsira vane vazukuru 7 pavatatu vacho vanorarama neutachiona weHIV. And isu tinongoziva kuti kana munhu ane utachiona weHIV ari pamapirisi ake anofanira kunge achidya zvakanaka zvinoita kuti muviri wake unge wakavakikana.
Chirongwa chenyu muri chifambisa sei? Mune vanhu vamuri kushanda navo here?
Tikufamba takabatana neiyoyo Department yeSocial Services.
Ndakaona zvekare muchiposta padandemutande kuti mune dzimba uko vanhukadzi vane kodzero dziri kumbunyikidzwa vanokwanisa kundogara. Tiudzeiwo zvizere pamusoro peizvozvo.
Tinoziva kuti vadzimai vazhinji vanoafektwa nenyaya dzemhirizhonga dzemudzinga. Panguva ino tsvakurudzo dzakaitwa dzinoratidza kuti panoitika crisis sezvakaita izvozvi kuti nguva ino yekorona, vamwe vadzimai vanowanika vari mudzimba nevanhu vanovashungurudza kana kuti vasikana vanowanika vari mudzimba nevanhu vanoshungurudza. Saka isu semusangano takaona kuti tibatsire neshelter yatinayo iyoyo, kuti kana pane madzimai nevasikana vari kumbunyikidzwa vawane pekuti kana zvavaomera vanogona kutibata vowana pekugara pavanenge vakasununguka.
Udzaiwo mhuri yeZimbabwe kuti kana vachida kuwana ruzivo ruzhinji pamusoro pezvesangano renyu reRoots uyezve chirongwa chenyu, vanokwanisa kukubatai sei?
Dandemutande redu rewebsite rinoti rootsafrica.net. Tinowanika zvakare paFacebook makangotsvaga Roots Africa, uvo just Roots. Tinobatsika futi paemail, vanogona kundinyorera pabeatrice@rootsafrica.net. Tinowanika zvakare panhare 0776542583.
Avanga vari nhengo yesangano reRoots muzvare Beatrice Savadye vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pedambudziko recoronavirus iro ravhiringidza vanhu vakawanda pasi rose, kusanganisira muZimbabwe. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanisi kukupai chirongwa ichi semazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chapa kuti tishande tiri kumba. Zvisinei, ngatisanganei pachirongwa The Connection pano pa Studio 7 nhasi manheru na8 PM.
Tabata svika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.